wazvinzwa zvisiyewo zvakadaro kwawazviona kutameso sezviriko kwawazvinzwa fadzamwoyo siye zvakadaro kwangozvitakura uchaparadza zvakawanda iwe kwangozvitakura uchapesa zvakawanda
Chobadi chacho, chobesa nzala.